manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 29/2024 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyika dzemudunhu rekuchamhembe kwaAfrica dzokurudzirwa kuwedzera kushanda kwadzo pamwe chete kuitira kuti dzivandudze upfumi hwadzo apo musangano weSADC Industrialization Week wapinda muzuva repiri muHarare. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvochema-chema nemutengo wemagwaro ekufambisa wakaziviswa mukupera kwesvondo nemuzinda weZimbabwe muSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyika dzemudunhu rekuchamhembe kweAfrica dzakurudzirwa kuwedzera kushanda kwadzo pamwe chete kuitira kuti dzivandudze upfumi hwadzo. Mashoko aya ataurwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chivenga apo vavhura zviri pamutemo musangano weSADC Industrialization Week. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachiwenga vati nyika dzemuSADC dzinazvo zvose zvinodiwa kuti dzibudirire nokudarwa dzifanirwe kutarisira rubatsiro rwekunze kuti dzibudirire.
I think it is now high time that we should be proud of ourselves.
Nguva yasvika zvino kuti tidade nezvatiri timire tsike kungotenga zvinhu kubva kune dzimwe nyika. Tinofanira kuita zvatinenge tataura zvinosimudzira upfumi hwedu. Kwete kungogona kunyora zvishuwo zvinonwisa mvura zvatisingazozadzikisi. Ngatiwedzerei simba mukushandisa michina yechizvino-zvino kuitira kufambirana nepasi rese.
Vachitaurawo pamusangano mumwewo, mukuru anomirira bhanga reAfrican Development Bank muZimbabwe, Muzvare Moona Mupotola, vati nyika dzemuSADC dzine mukana mukuru wekuti dzibudirire.
When we look at the transition to green energy global economy,
kana takatarisa remangwana apo nyika dzepasirese dziri kukurudzirana kuchengetedza nharaunda kubudikidza nekushandisa mhando dzemoto dzakachena. Dunhu reSADC rine mukana mukuru wekuwana mari zhinji sezvo riine zvicherwa zvinodiwa pakuita izvi. Pari zvino nyika dzedu dziri kuwana chouviri chinosvika zvikamu makumi mana kubva muzana 40% chete, zvimwe makumi matanhatu kubva muzana 60% zviri kuwanikwa nenyika dziri kunze kwedunhu redu.
Mukuru wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vatapiwa karoro vati womusangano uyu wakakoshera Zimbabwe zvakanyanya.
Musangano uyu waita kuti Zimbabwe nemabusinesses emZimbabwe ave ari in the spotlight. Musangano uyu uri kuunza mainvestors, mabuyers nemamwe critical stakeholders anoita kuti private sector yemuno muZimbabwe and the region at large ive yakasimba. Tichaona kuti mabusinesses edu emuno muZimbabwe achawana mukana ekutaurirana nekuengage vamwe vemuno nevamwe vekunze kuti vakwanise kuwana more business in the future.
Sachigaro wesangano rana muzvina bhizimusi reCEO Africa Round Table vaOswald Bina vati kuti Zimbabwe ikwikwidzewo mudunhu reSADC vemabhizimusi vanoda kubatsirwa zvakanyanya nehurumende.
Zimbabwe tichitarisa munyika dzekuchamhembe kweAfrica chiwanikwa igorid. Chatinongoda chete ndechekuti tigadzire mitemo nezvikwanisiro zvekuti izvo mabhizimisi vayo anokwanisa kunge achiitwa achirarama achiita mari achiita pundutsi. Tiri kuda isusu semabhizimisi kuti vanhu vafambe munyika idzi zvakasununguka. Tiri kuda kuti vanhu vabhadhare nekutengeserana zvakasununguka. Tiri kuda kuti vanhu vange vari mumigwagwa nenjanji dzakanaka munyika dzese dzeSADC.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzeupfumi hwenyika zvekare vachidzidzisa pachikoro cheUniversity of Zimbabwe vaAlbert Makochekanwa vati kusvika SADC yabatana nemazvo, nyika dzemudunhu iri dzinogona kutadza kusimukira nenzira inonwisa mvura.
Ichokwadiwo kana nyika dzosangana seizvozvi patiri kutangira pakasiyana siyana uyezve zvatinokwanisa zvakasiyana siyana. Nekusiyana kwatakaita ikoko takanyatsoshanda zvakanaka, vakasarira mbichana vaya panyika dzese dzisadhiki vanoonawo mukana wokusumukira. Avo vakasumukira kare vanenge vachibatsirawo vamwe nokuvasumudza ivo vachisimukawo zvekare.
African Development Bank inoti SADC zvisinei nekupfuma kwayo muzvicherwa nezvimwe zviwanikwa ine zvikamu 30 chete kubva muzana muupfumi hwedunhu rese reAfrica. Musangano weSADC Industrialization Week uyu wakavambwa mugore ra2018 nedonzo rekukurudzira kudyidzana kwemabhizimusi enyika dzekuchamhembe kweAfrica. Musangano uyu unoshandiswa mukugadzira hwaro hwekuzoitwa kwemusangano mukuru wevatungamiri venyika dziri muSADC weSADC Heads of State Summit. Gore rino musangano weSADC Heads of State Summit uri kuitirwa muZimbabwe mwedzi unouya, uye uchaona Zimbabwe ichipiwa jana rekuva sachigaro weSADC kwemwedzi 12 inotevera. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kuchema-chema pamusoro pegwaro rakaburitswa mukupera kwesvondo nemuzinda weZimbabwe uri munyika iyi, riri kuzivisa mari dzichange dzichibhadharwa nevanoda kutora magwaro ekufambisa kana kuti mapasipoti kumahofisi matsva akavhurirwa basa iri pamuzinda. Gwaro rakaburitswa nemuzinda uyu rinoti vose vachange vachitora mapasipoti kumahofisi aya vachange vachibhadhara mari inobhadharwa nevanoda magwaro echimbi-chimbi kana kuti emergency passports, iyo inoita $250 emadhora ekuAmerica kana kuti US$250. Muzinda uyu wakazivisa kuti danho iri rakatarwa nebazi rezvemukati menyika asi hauna kupa zvikonzero zvakaita kuti hurumende isvike pamutengo uyu. Mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vatenda kuStudio 7 kuti gwaro iri nderechokwadi asi havana kupindura pamubvunzo wekuti hurumende yakasvika sei pamari iyi. Vanotorera mapasipoti kuZimbabwe vanonzi vanobhadhara madhora $150 ekuAmerica kana kuti US$150 kana isiri pasipoti yechimbi-chimbi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvemukati menyika. Tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuchemawo nemutengo uyu, mufundisi Richard Moyo vekereke yechiedza chevatendi vari muSouth Africa.
Veri zhinji vari kuratidza kurwadzikana, vari kuti mari yakawandisa. $250 kutora passport muSouth Africa muno, vari kuti mari yakawanda zvikuru, nokuti patakaisa kumagurupu yebepa ratakaona relisi riri kutanga nhasi musi wa29, vanhu vakawanda vari kuchema zvikuru kuti ha government yedu inenge iri kutitsika pasi petsoka, iri kutirovera zvipikiri kuti baiwe.
Asi tichiona mutengo uyu, mufundisi Moyo, nemari dzinenge dzichitarisirwa kuti dai munhu achisimuka kubva muSouth Africa kuenda kunotora kuZimbabwe, amuone here kuti zvakachipa izvi?
Ya, ipapo zvinhu zviri raiti tingati zvakanaka, asi kuti vanhu vakawanda havasi kuona nenzira yakafanana iyo, nokuti vari kuti kuumba pasipoti kune dzima 170. Asi sezvamataura izvozvo kuti kana vanhu vachinge vazoenda kumba inogona kuwanda kana kupfuuridza, asi kuti vanhu vari kuona nenzira dzakasiyana siyana vati do chiri zvakadero kupa kufamba, government yaifanira kuti irerutsirewo mutoro vanhu vari kunoku, ingoitawo price dziri kumba iyoyo ive price inoitwa kuno, musiyano wacho ungova wakafanana kuti tose tiri vana veZimbabwe.
Tinozwa kuti kana munhu akanga atora pasipoti iyoyi anozotarisirwa kuenda nayo kumuganhu wenyika kana kuboda kuti inodhindwa, zvinofamba sei?
Ya, iro ndo dambudziko guru baba vakandimiri, idambudziko hombe, nokuti vanhu vakawanda hongu mapasipoti angatogwa muno, vanhu kana achinga abudira zvekuno aiwana ukuno wondokolekta kuembasi unofana kuti zveuzoenda kuboda undotsvaga mazuva, zviri kana iyo isina mazuva ka unoonekwa sekuti uri munhu wakapinda munotsirwa mutemo, zvinonakira avo vane mapemiti.
Saka imi wose vana veZimbabwe vari muSouth Africa mune matanha muchatorawo here ekuzivisa muzinda wenyu kuti mari idzi dzakakuwandirai?
matano mazhinji nekuti vanhu vari kutema nazvo pa social media pari kuremerwa nenhau yemugove uyoyo. Nyika yedu yeZimbabwe inofanira kuti toona nekuti kutema kwevanhu kunoonekwa pamhepo. Saka vanhu vezimbabwe vari kuchema vakawanda kututira kwati kutoita uko kundo kumwe kwacho kuti government kana ichinge yakaterera igone kuderedzawo mugove mari veshoma, nokuti hazvirevi kuti kana vanhu vari kunze kwenyika vanowana mari. Vari kutambura zvikuru vana vezimbabwe vakawanda vazhinji vanofamba vachiita zvekutengesa vachiita zvakasiyana siyana mari yachinde kutamburira.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe, mufundisi Richard Moyo vekereke yechiedza chevatendi vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. Vamwe vagari vemuchinoi vanoti hurumende haisi kupa vanhu kodzero dzavo dzekurarama zvakakwana uye haisi kurwisa uori zvine simba, vachiti zviri kuitwa nehurumende zvinofanirwa kubuda mugwaro richaendeswa kuUnited Nations muna gumi guru gore rino. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vaungana muchinoi vachipa pfungwa dzavo pagwaro reUnited Nations International Convention on Economic, Social and Cultural Rights Report. Vachitaura pamusangano uyu, vagari ava vati hurumende hairevese panyaya dzekupa nekuchengetedza kodzero dzevanhu munyika. Mukuru wesangano rechidiki reCenter for Youth Development Trust vaDaniel Madunge vati mugwaro iri munoratidza kuti hurumende iri kutadza kuti vanhu vararame zvakanaka nekushaya mabasa, uye vanhu vari kutadza kutengesa zvinhu kuitira kuti vazviraramire sezvo vachisungwa.
Iyi ripoti yanga yakanyonangana neyanga chinzi masocial, economic and cultural rights. Ine maareas mamwe atingati iri kustruggla nekuti chaisa pamaeconomic rights. Pane ishu yekuti nekuti kana chiti economic right, muti munhu ari kukwanisa kuwana zvikwanisiro zvekuti akwanise kuzviraramira iye, pachaita kuti mabasa akawanda ari kunetsa kuti vanhu vamawane. Muinformal sector yakawanda tingangoti itongori mhosva kuva muinformal sector muZimbabwe.
Panyaya yehuori, vamudungwe vati hurumende yatadza kupa huwandu hwevanhu vakabatwa nyaya dzakaenda kumatare, uye vanhu vakabatwa nemhosva dzehuori.
Chikuru inoti ripoti pache zvayo tichango toionaka ine kaparagrafu kadiki diki karotora nezvekurapshen. Saka ende hakasi kupindura mibvunzo yavanga vachibvunzwa yekunzi tipei mastatistics yekuti pane makesi akamboitwa here akaprosecutwa successfully nemasentensi acho akapiwa. But kanga vachingotaura zviri general kuti kune inonzi Zaki. Zaki basa raiyo nderekusunga zvinhu zvekurapshen nenational prosecuting authority. Saka tinoona ni approach iyo manjeratwa ni seriousness inonange iri shoma.
Mukuru wesangano rinopa ruzivo rwekuti vanhu vararame zvakanaka remusoro muchenya Skills for Life muzvare Fupeko muJuruki vati zvakanaka kuti vanhu vape pfungwa dzavo, asi vanoti gwaro iri riri kuratidza kuti hurumende haisi kupa zvavakabvunzwa zvizere zvakafanana nekupa huwandu pazvinhu zvakasiyana siyana.
Pane maareas anoda kuti awedzerwe kunyanya mastatistics.
Mumwe mugari wemuchinhoi muzvari Nele yaJeke vanoti pakodzero dzevanhu hurumende haisi kutaura chokwadi sezvo vanhu vari kunyimwa kodzero dzavo munyika.
Apa kodzero dzevanhu ndofunga havana kuona zvafanika kuwandirana kana ike karipo like mwadotosa iwo seis muconstitution unongo chinzi une mvumo yakati nokodzero yakati, asi pamupacho ukadazopractisa right yako yonoonawa kumbunyikidzwa, saka fanika kuwandirana karipo ipapo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions vanoti hurumende haina nhoroondo yekuteerera zvinobva kuvanhu, nekudaro vachazongoisa pfungwa dzavo chete.
Chipo ndechekuti hurumende yedu yeZimbabwe iso havana nhoroondo kana kuti history yekunyanya kuteerera zvinotaurwa neruzhinji munyaya dzeconsultation, mapublic consultation. Panozobuda gwaro racho rokupedzisira hapana chinenge changoitwa. Sokuona kwangu inini hurumende yedu yagara ine position.
Munyori mubazi rezvemitemo amai Virginia Nyemba vati vanhu vakasununguka kupa pfungwa dzavo, uye zvose zviri kubva muvanhu zvichange zviri mugwaro rehurumende richaendeswa kuUnited Nations.
Kabuda kutabuda kakuti tizonzwa mazvinhu avanhu tise pamwe chete ripoti yosunuka yakatakura zvakataurwa nevanhu. Vanhu ngavasununguke kutama contributions avo kuti tifambe pamwe pazoshaya unoti haina ndina kuzviziva kana kuti ndina kuudziwa.
Vanga vachikokera musangano wanhasi igweta rehurumende vaEdward Maisiri avo vati hurumende inosungirwa kupa gwaro rizere rehurumende kuUnited Nations musi wa31 Gumiguru usati wapfuura. Misangano yekunzwa pfungwa dzevanhu yatanga nhasi muchinhoi ichaitwa munzvimbo 12 munyika yose uye ichapera musi wa9 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunura Ijena.
Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bepa idzva rakanyorwa nenyanzvi rakaburitswa nebepa nhau rescience rinoti upenyu hwemamiriyoni evanhu hunogona kuiswa munjodzi kana pakasatorwa matanho nekukasika ekudzivirira kupararira kwechirwere chemalaria chiri kuramba kutambira mishonga mune dzimwe nyika muAfrica. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoshanda nesangano reGrace Hope Foundation muzvari Nyasha Muzadzi vanoti vari kufadzwa nekunge vari mumwoyo avo vakakwanisa kusarudzwa kuve muchirongwa cheMandela Washington Fellowship for Young African Leaders, YALI, icho chinokokerwa nehurumende yeAmerica. Muzvare Muzadzi ndemumwe wevechidiki 42 vakabva kuZimbabwe pavanhu mazana manomwe anobva kunyika dzemuAfrica. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Chirongwa cheYALI mukana mukuru unounganidza maleaders from Africa yose, and today ranga rizva rakanaka nekuti takwanisa kusanganawo nemapoliticians emuno muAmerica, also nekunzwa kune vechidiki vezera redu vari kuita zvinhu zvakanaka munyika medu meAfrica.
Muri kuZimbabwe munenge muchishanda mabasa api uyezve mungati mi pane zvamadzidza here iko kuno?
Tanga tiri kuno kwemavhiki mashanu, ende zvandingati tadzidza tiri kunoku is how we can enhance basa redu kuti toramba tichiita sei basa redu, nekuti taamunguva yetechnology zvinhu zvakawanda zviri kuchinja munzira dzatinoshanda nadzo vasikana. Chii chatingawedzere pakushandisa technology, uyezve nekuonawo zvinoitwawo nemamwe maorganization, mamwe mabato echikadzi, so that tinotora zvinhu izvozvo tonozviimplimenta mukati menyika dzatiri kuita sei dzatiri kubva semaleaders enyika dzose Africa.
Muri imo muno muAmerica makaenda kupi nekupi nekupi kuzosvika masvika imo muno muWashington DC?
Takaenda kuDelaware ndokwandaigara, saka taigara paUniversity of Delaware. Tiri paUniversity ipapo takakwaniswa kuvhakacha nzvimbo dzakasiyana-siyana sekuproject Cure. Ibato rinoita nezvemamedical supplies avanotumira kuAfrica. Takaenda kuWorld Food Bank uko kunounganidzwa chikafu chinozonopiwa mafamilies anenge asina chokudya. Tiri papo taiitawo maclasses edu ataidzidza zvakasiyana-siyana, sanke leadership, sanke leading from with strength, sevatungamiriri munyika dzedu. Saka takadzidza zvakawanda-wanda, saka zvaisanganisira maclass chaiwo uyezve kuito kunoita community service uku kwataiendo tichinoona makambani akasiyana-siyana nemaorganization akasiyana-siyana.
Vanenge vachida kunzwa zvizere nezvemabasa amuri kuita vanokuwana ipapi?
Vanokwanisa kutibata pasocial media, ndipo paFacebook, Instagram, kutsvaga Grace Hope Foundation oro campaign yedu yatinoita inonzi Girl Up Zimbabwe iripo zvakare pasocial media.
Chizvarwa cheZimbabwe chinoshanda nesangano reGrace Hope Foundation muzvari Nyasha Muzadzi vanove zvakare pasi pechirongwa cheYALI vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muno muWashington DC muAmerica. Zimbabwe inonzi iri kuramba ichishushikana nedambudziko revanhu vari kuitira tsvina munzvimbo dzisiri zvimbuzi kana kuti open defecation. Hurumende pamwe nenyanzvi mune zveutano vachibvumirana vose kuti nyika inofanirwa kuita muonera pamwe chuma chemuzukuru kupedza dambudziko iri, iro rinonzi riri kuramba richiunza zvirwere zvakadai semanyoka. Mutoro wedu wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Gwaro rinotarisa mararamiro evanhu munyika rakaburitswa gore rino neZimbabwe Livelihoods Assessment Committee kana kuti SIMLAC, ReZimlac 2024, rinoratidza kuti dambudziko rekusashandiswa kwezvimbuzi rakakwira kubva pazvikamu makumi maviri nezvitanhatu kubva muzana muna 2023 kusvika pazvikamu makumi maviri nezvisere kubva muzana gore rino ra 2024. Vachitaura svondo rapera pamusangano wemapazi ehurumende akasiyana-siyana vanoona nezvekushambidzika nekuwaniswa kwemvura yakachena, Wash Sector Working Group, Sachigaro veWash National Committee, vatinayeshe Mutazu, vakati kuramba nyika ichinetsekana nezvirwere zvemanyoka mucherechedzo kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzeutsanana. Vamutazu vakati zvakabuda mugwaro reZimlac zvinoratidza kuti uwandu hwevasiri kushandisa zvimbuzi munyika gore rino hwakakwira zvichienzaniswa negore rapera.
We still have a mountain to climb on the sanitation and hygiene front. We are again, based on the statistics from Zimlac 2024, point to an increase in open defecation from previous 26% in 2023 to now 28%.
Tichine basa senyika munyadze utsanana kana tikatarisa mugwaro reZimlac ra2024 iro rinoratidza kuti uwandu hwevanhu vanoitira tsvina musiri muzvimbudzi wakakwira kubva pa26% muna 2023 kuenda ku28% muna 2024. Mumadhorobha uwandu uhu we2.8% vasingashandisi zvimbuzi unoshungurudza.
Vamutazi vakati zvakakosha kuisa musoro pamwe chete kugadzirisa dambudziko reutsanana, vachitiwo hurumende iri mushishi rekuwanisa vanhu mvura yakachena kumaruwa pamwe nekubatsira mumaguta akaita seHarare neBulawayo kugadzirisa matambudziko ekushaikwa kwemvura nekufambiswa kwemvura dzine tsvina. Gwaro reZimlac remamiriro akaita zvinhu kumaruwa iri rinoratidza kuti matunhu akaita seBinga, Kariba, Chiredzi neLupane ndiwo ane nzvimbo dziri pamusoro pekusashandisa zvimbuzi. Gwaro reZimlac riri pamusoro pemamiriro akaita zvinhu mumaguta nemumadhorobha rinoratidzawo kuti Mazoe, Mvurwi, Gweru, Muguta nezvishava nemudhorobha ndidzowo nzvimbo dzine uwandu hwakanyanya hwekusashandiswa kwezvimbuzi. Mukuru weHarare Institute of Public Health, Dr. Amos Marume, vanoti kupararirawo kwezvirwere zvemanyoka zvakadai sekorera kumamisha mucherechedzo wekuti dambudziko rekushayikwa kwezvimbuzi richiriko mumamisha. Dr. Marume vanoti zvakakosha kuti vanhu vawaniswe dzidziso yezvakakoshera kushandisa zvimbuzi pamwe nekuti hurumende ise zvirongwa zvinosiya veruzhinji vane zvimbuzi kumaruwa.
Kusashandisa zvimbuzi kune njodzi especially kumamisha, kwekuti tinowana futi mvura dzedu mumatsime anogona kunge asina kuvharidzirwa. Idzidziso ichiri kutodiwa, anodiwawo futi maprojects iwayo kuinikareja kuti zvimbuzi zviwande.
Mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vanoti zvinoshungurudza kuti uwandu hwevanhu vasiri kushandisa zvimbuzi huri kukwira munyika pane kuti hunge huchiderera, vachiti kumiswa kwechirongwa chehurumende chaiwanisa vagari vekumaruwa simende yekuvakisa zvimbuzi kwadzosera shure kuvakwa kwezvimbuzi kumaruwa.
Asi tiri kuda kuona kuti mazuva ano vanhu nekuda kwekuti havasi kupihwa rubatsiro irworwo, munhu anotovaka kicheni, otovaka bhedhuru yake asi dzimwe nguva pamba kana kuti pamusha pasina chimbuzi.
Varusike vanotiwo dambudziko revanhu vanozvibatsira vasiri kushandisa zvimbuzi rave kukurawo mumadhorobha nemumaguta nekuda kwekushayikwa kwemvura yekushandisa muzvimbuzi nekusavepowo kwezvimbuzi munzvimbo dzinosangana veruzhinji. Mukuru weHarare Residents Trust for Precious Shumba vanotiwo zvakakosha kuti veruzhinji vanzwisise kuti kushandisa zvimbuzi kunodzikisa dambudziko rezvirwere zvemanyoka. Vakakurudzirawo makanzuru nehurumende kuti vawanise vagari vemumadhorobha mvura yakakwana.
Idambudziko rinoda kugadziriswa, asi vanhu vanodawo kuramba vachipiwa chenjedzo.
Vashumba vakurudzirawo kuti zvimbuzi zviri munzvimbo dzinosangana veruzhinji zvikuru mumaguta nemadhorobha hazvifanirwi kuvharwa munguva dzeusiku, vachiti zvindizvo zvimwe zviri kuzotuma kuti vanhu vazvibatsire munzvimbo dzisina kukodzera. Mukuru weCommunity Water Alliance vaRuben Akili vanotiwo zvakakosha kuti hurumende iwanise makanzuru mari dzekuvandudzwa kwematunhu kuitira kuti mari idzi dzishandiswe mukusimudzira nyaya dzeutsanana. Sangano reWorld Health Organization rinotiwo Kusavapo kweutsanana wezvimbuzi kunokonzera ndufu dzemanyoka dzinodarika zviuru mazana mana nemakumi matatu nezviviri pagore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Chirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Nhasi tiri kutarisa urongwa hwaparurwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden hwavanoda hwekuwandudza mashandiro edare repamusorosoro munyika iyi reSupreme Court. VaBiden vanove veDemocratic Party vari kuda kuti dare reparamende yeAmerica reCongress riumbe mutemo unosungira kuti vatongi vedare iri vatarirwe kuti vanoshanda kwemakore mangani uye kuti pave nemutemo unobata mashandiro evatongi vapfumbamwe vedare repamusoro iri. VaBiden vari kudawo zvakare kuti nhengo dzeparamende dzibvumidze kuwandudzwa kwemutemo unodzivirira vatungamiri venyika kuti vasatongwa nenyaya dzavanenge vakaita vari muhofisi. Mukusiyana nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Tinoti zvinhu zvakanaka chose vachitasawo zvavari kuisira mitemo yacho iyoyo. Iko zvino tinoona kuti majaji haana iyo yangazi term limit, and ivo vaBiden varikutaura kuti varikuda kuti majaji ave neterm limit inosvikawo 18 years. And iwo zvavari kutaura ndezvekuti majaji haana iyi yatingati mimwe mitemo inokwanisa kuti vadzorerwe kuti vasave above the law. Saka iyi mitemo iyi ndeyokuti pasaite masimba akawanda stereki kumajaji kuti vafungidzire kuti hapana chinovabata kana vari pachigaro ichocho.
Sei vave kuzviita iye zvino ivo vave kupedza temu yavo?
Ndoda sekuti zvinhu zvakadai so zvinge zvichida kuti zvidzamiswe chaizvo kuti kana panozoparurwa yatikati urongwa ihwohwo kuti paite atingati pachirungu maamendments akadai so anoaffecta constitution, zvinoda kuti zvidzamiswe chaizvo chaizvo kuti pasave ne atingati machallenges anozobvawo zvekare mumatare imomo. Saka ndoona sekuti kuda ndo zvavaizama kuda kuti vagadzirise, but ndoonawo zvekare kuti zvinhu zvaifawo zvakaitwawo pachiri nenguva, nekuti iko zvino nenguva yasara iyoyi handioni sekuti zvinhu zvinganzi zvingapasiswe neCongress yatiri kuona iyo yakadhividwa. Saka ndoona senge icho chirongwa chavo choda kuti vagadzirise matanho iyaya ekumajustices nematanho iyaya zvekare ekuti paitwo malimitations yatingati immunity yemapresidents, zvinhu zviri pachirungu yatingati ambitious, but handioni senge zvinhu zvinganzi zvingapasiwe gore rino iri nenguva yaipfupfupi yasarai.
Tinoona kuti vatongi vematare zvikuru vedare reSupreme Court muAmerica vanonyanyodomwa nemutungamiri wenyika anenge aripo, zvichireva kuti vanhu vanogona kunge vachirerekera kubato rinenge richitonga nguva yavasharwa.
Ya, zvogona zviri zvimwe zvezvinhu zvakada kudaro tichitarisawo zvekuti iko zvino tikuona kuti vaTrump ndo vatingati vangaite mutungamiri wenyika akaapoinda majaji akati kuti anorerekerawo zvekare kubatarawo remaRepublicans.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vari parunhare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Vakadiwa jonga nango vese vashamarari, ndokumbira kubvunza, ko vanhu vasina kumbonga vaine mapemiti muSouth Africa vanokwanisa here kuapply mawave pemit ari kutaurwa? Vanokwanisa here kuapply mawave pemit? Because kuna vamwe vanhu varoti hanzi vanoti apply mawave pemit vachiti tianogomaaita semaagent vachiticharja ma1000 rands. Zvino ndii ndezve chokwadi here kana kuti ava vanhu ava kungodyira vanhu mari zvavo?
Vakadiko paStudio 7 apo? Komana maite zanoka, titewo mushe, titewo mushe maite zano. Musati kana mapuwa mari nedzimota idzi kunzi taurai kuti hanzi aiwa, ngavaramba varipo, ngavaramba varipo. Aiwa, imi hamusiri minyika. Kana muchida kuti varamba varipo, itai kareferendamu yenyika yese muone kuti hatisi kutovada. Ngapauye mumwe, temu yavo yapera, zvavaita zvakuti hazviona. Wedha pane zvavagona, pane zvavatadza, asi ngavachibuda kuuya anouya tatangira ipapo. Kwete zvamuri kutitaurira izvo, aiwa ka, imi hamusiri minyika vanhu vezanopera. Nyika ine munhu wese ari munyika ane kodzero yekuti ataurewo, kwete kuti imi zvamataura ndo zvinofanira kunge kuzviteedzwa. Kwete tutemu dzavo dzikapera, vakuru ngavaende kumusha vanofudza mombe nevazukuru. Tatenda.
Tombiwe uya nechimwe chikwama, tizadze inda dzawanda, makonzo akatiza muno mumusha ishara hata engozizi yakuti vamunangagwa kuti vachatumire mabranchi maprovinzi kuti itai kuti tirudo.
Tinotenda vateereri anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiyai mina Tavoka Ncube.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamngelanga njabule nkulu emsakazweni yeStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 29 kuNtulikazi 2024 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje.
And also develop our own skills. I think it is now high time.
Umsekeli kamongameli welizwe mnumzana Constantino Chiwenga usekhuthaze amazwe akumanyano weSADC ukuba ame ukuthenga impahla esilungiswe kwamanye amazwe kudala ngoba amazwe akuzekazi le-Afrika alakho ukuzilungisela impahla yawo.
Yenza kube nzima ukuthi abantwana laba bakwazi ukuphila bona eSouth Africa babuye banjani baphilise abazali ababachiye emuva le ekhaya.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zisola uhulumende wazo lehofisi yomeli wakhe kulelo lizwe ngesaziso sokuthi emergency passport yiyo yodwa ezatholakala ehofisini esanda ukuvulwa econsulate yeJohannesburg nge-$250 okuyimali ephose ifike i-R5,000. Abacha abangamakhulu ayisikhombisa abavela ezwekazi le-Afrika bathe gwaqo emhlanganweni we-Young African Leaders Initiative Mandela Washington Fellowship Summit khonapha eWashington DC kwele Melika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usekhuthaze amazwe akumanyano weSADC ukuba ame ukuthenga impahla esilungiswe kwamanye amazwe kudala ngoba amazwe akuzwekazi le-Afrika alakho ukuzilungisela impahla yawo lokuzimela wodwa ekuthuthukiseni umnotho nxa engasebenza ndawonye. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umnumzana Chiwenga wethule lamazwi kuvulwa ngokusemthethweni umhlangano wabosemabhizimusi oweSADC Investment Conference owenzakala ngesikhathi somhlangano weSADC Industrial Week owandulela owe-summit yalumanyano ozaqhutshwa kuleli ngenyanga ezayo. Umnumzana Chiwenga uqhubeke wathi kumele amazwe la abe nokuzimisela okukhulu ukuze inotho yonke etholakala emhlubulweni lowo isuthise abantu bakulawa amazwe.
And also develop our own skills. I think it is now high time.
Amazwe aweSADC kumele asebenze ndawonye kwezomnotho. Kumele sizichenye sime ukuthenga kwamanye amazwe kodwa senze impahla yethu.
Wengeze wathi kumele kube lokusebenzelana phakathi kwamazwe aweSADC ekuvuseleleni umnotho wamazwe lawa ndawonye lokutshala imali. Uthe kumele amazwe aweSADC abone ukuba izivumelwano azilobelanayo kundaba zamandla kagetsi ezokukhanyiswa kwempahla ezokuvakatshelana lezemitshini yakulezi nsuku ziyalandelwa ekuvuseleleni umnotho. Umnumzana Chiwenga uthe kuSADC kulabantu abafundileyo umkhathi ongcono ukuthula le ndlela zokuhambisa ezilohlonzi athi kumele ziphathise kwezamabhizimusi kuleli. Emhlanganweni lowo ibhanga elimqoka ele African Development Bank AFDB lele Afri Exim Bank athi azaqhubeka esekela amazwe alitshumi lasithupha aweSADC ukuze athuthukise umnotho wawo. Ekhuluma emele i-AFDB umkhulu wequla leli unkosazana Mono Mubotola uthe kumele kubekwe imali ezasekela amazwe aye SADC ukuze umnotho wawo uthuthuke.
And our focus has really been in areas of regional integration, industrializing
kumele sibone ukuba siyayeka amabhizinisi emhlubulweni we-SADC lokuba siyenza ukuba kube losekelo ngesikhathi sokuguquka komkhakha.
Kodwa ingcitshi kwezomnotho zithi kunzima ukuba amazwe awe-SADC lase-Afrika asekelane ngenxa yezizathu ezehlukeneyo ezifana nokuthi amazwe lawa afana neZimbabwe abuyisela amanye amazwe emuva. Enye yalezi ngcitshi esebenza leZimbabwe Economic Forum, umnumzana Ezekiel Chuma, yena uthi kunzima ukuba amazwe e-SADC asukume ndawonye kwezomnotho.
Enye into eludubo kakhulu enginanzelelayo ukungabi khona kwamafekitali ayiwalungisa lezo mpahla. So ngamafutshane singathi ukuthi impahla zakhona zokuthi sithengiselane phakathi kwethu njengeSADC azikho, ngenxa yokuthi iSouth Africa yiyo yodwa ngokubona kwami elefect eleyo esingayithi industrial base kumbe singatela amafektali alokho esasebenza.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi efundisa izifundo zomnotho ekolishini ye-UZ, umnumzana Liberty Mguni. Umhlangano wabosemabhizimusi lowo oqale izolo uzaqhutshwa kuze kuyephela iviki kule njongo yokuba kuvuselelwe umnotho lokutholiswa kwamathuba okutshala imali kuSADC. Umongameli Mnangagwa uzaphatheka kulomhlangano ngolwesithathu. Ngimele iStudio 7 seHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe kule South Africa sezisole kakhulu uhulumende wazo le-ofisi yomeli wakhe kulelo lizwe ngemva kwesaziso sokuthi i-e-passport yiyo yodwa ezatholakala e-ofisini esanda ukuvulwa e-consulate ye-Johannesburg nge-$250 okuyimali ephose ifike i-R5,000. I-ofisi le itshele iStudio 7 ukuthi ngempela yiyo imali le okumele ibhadalwe. Uthuso Khumalo usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zizonde ziganunu wabo ngoba zisithi intengo yamapasipoti le idlulise amalawulo. Ngolwesihlanu kuviki edluleyo, i-consulate yeZimbabwe e-Johannesburg yethule umlayezo isazisa ukuthi isisungule ngokusemthethweni uhlelo lokutholisa beZimbabwe ama-e-passport, kodwa ke azabiza $200 lengxenye yamadola $250 ongamaranda phose afike izinkulungwane ezinhlanu phose R5,000. Isiphathamandla sebandla lezaphu kwele South Africa umnumzana Godfrey Viki uthi kusegcekene ukuthi uhulumende ulwa labantu abaphumele phandle kwelizwe.
I-government iyazi kahle ukuthi imathebelele nemiglens ilokuzeni baphila nge-South Africa, baphila ngabantu ababo abase-South Africa. Ma isibatshaja imali engaka yenza kube nzima ukuthi abantwana laba bakwazi ukuphila bona e-South Africa, babuye banjani baphilise abazali babachiye emuva le ekhaya. Sesisiya ezulwini ngiyini ngayo le passport.
Umkhokeli wenhlanganiso ye-Phoenix Foundation of Zimbabwe umnumzana Dumisani Leya uthi uhulumende akabazweli ngani abantu beZimbabwe ababotshwa nsuku zonke kuthiwa abalamaphepha.
I-passporti isiyiloko esingathi i-basic need. So ngibona kungafanelanga ukuthi uhulumende lowo okhona owazibeka ngenkani adurisele abantu amapassporti kanje angazathi amapassporti akhona abafuni ukuthi abantu bawathathe.
Owesifazane weZimbabwe unkosazana Ellen Ndlovu uthi ngezinye indlela uhulumende uthi abafelwakazi abanjengaye lezintandane ngeke bafa babalawo amapasipoti.
I-South African passport ibizo R400 or R600. Kungani i-government yakithi izobiza amapasipoti ngendlela exake kangaka ezweni lapha ipasipoti yakhona engabizi kakhulu? Ngendlela okwenzeka ngakhona kutsho khona ukuthi abantu bethu labazukulu bethu basezohlupheka.
Umnumzana Mcasisele Gwaza uthi iSouth Africa kufuze izibonele ukuthi kungani iningi labeZimbabwe bengalamaphepha.
Uhulumeni ufundraiser ngathi nje sibe sihluphekile kube kuwuye osifaka kule position yokuthi sidinga amapassport. Umhlaba wonke ungaka alikho elizwe line passport edula kangaka, futhi leyo passport izohamba ifuna amavisa kuzo zonke izindawo. There is nothing special ngayo ukuthi ize ifike kuleyo price.
umgcini ihlalo enhlanganiso yeZim imbokodo unkosazana Victor Mathuthu yena uthi bekufanele bavele batho ukuthi ihofisi yamapassport le bayivulela izipantsha labo mali yavuza kuphela
salibona losizo lwayo iofisi mayisi lapha omama bazoyithatha ngaphi imali engange 250 US dollars okuyimali enzima iningi labantu abasebenzi labasebenzayo le mali leka bayiholi so ukuzubekela ipassport kumele uzihole kangaki siyacela ukuthi ugaja olubhekele lokho lukele usicabangele ikakhulu singomama ukuthi siphila nzima la South Africa asilamsebenzi lo sikusebenzayo sihole izimali ezincane mayi passport izaphindibe imali engaka sizoyihlika lokuyithatha phela
imibuzo ebithunyelwe kumeli weZimbabwe umnumzana David Hamadziripi wodaba lokuthi uthini ngezikhalazo zabeZimbabwe laba ngentengo yamapassport le ibiloku ingakaphendulwa ngesikhathi sisiya emoyeni kodwa ke kunkulumo ethule emkhosini wokuvulwa omaofisi amacha awe consulate yeZimbabwe eJohannesburg ngolesine umphathi ntambo kanja lwendaba zasekhaya lamasiko eZimbabwe umnumzana Kazembe Kazembe uthe luyabathokozisa uhlelo lokwethulwa kwamapassport la eSouth Africa.
Inyathelo lokupha umphakathi weZimbabwe kuleli indlela yokuthola amapassport mumbono kaMongameli Mnangagwa wathi kwenza impilo yabasemazweni ibe lula.
Kodwa ke iningi labeZimbabwe lithi lobanje kulinyathelo elihle kakhulu leli. Intengo yamapassport le isibachiye befana xathu lebhiza elome kakhulu eligalule ngentamo emanzini kodwa umlomo walo ubotshwe mfi. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Abacha abangamakhulu ayisikhombisa 700 abavele emazweni azwe ezwekazi le-Afrika bathe gwaqa emhlanganeni o-Young African Leaders Initiative yali Mandela Washington Fellowship Summit khonapha e-Washington DC kwele Melika. Umhlangano lo wenziwa ngemva kwezifundo abaziqhube okwamaviki ayisithupha emalokitshini eMelika. Emakolitshini eMelika achiyeneyo iZimbabwe lonyaka ilabatsha abangamachumi amane lambili 42 abaphatheka kulolu hlelo. Uhlelo lolu olwasungulwa ngowayengumongameli weMelika umnumzana Barack Obama lufikise iminyaka elichumi eyokuthuthukisa abatsha abavela emazweni eAfrika achiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomunye wabatsha ophatheka kulomhlangano umnumzana Njabulo Michael Sandawana.
I-experience yami lapha ibinhle kakhulu besilo okuthiwa ngu-professor John Jogger and ubepusha kakhulu for the past 6 weeks funde okuningi kakhulu and mina bengise-University of Texas at Austin besilo professor John Jogger ubesifundisa okuningi about how we can run our business better lokuthi sibe ngabantu abazatshintsha izinto elizweni lethu through ukuba successful in our business
njengo soma bhizimusi omutsha yiziphi ezinye zezinto obone ziqakatheke kakhulu obona sengathi ungazisebenzisa nxa usuphendukile eZimbabwe?
Okuqakathekileyo kakhulu engikufundileyo yikuba lama-system asebenzayo in place ngoba and ukuzatshintsha izinto eziningi ngendlela ekade ngisebenza ngayo ngingakafundi lokho ngobe sengikubonile ukuthi kuqakathekile ukuthi umuntu abe lama-systems asebenzayo ukwenzela ukuthi noma mawungekho ibhizinisi yabi lokhu irana langokuthi kuqakathekile futhi ukukhompenseta okubhadala abantu osebenza labo kuhle kwenzeka ukuthi labo bezizwe bengathi baphakathi komdeni. So yizo ezinye izinto engizifundileyo ezintshe kade ngingaziqakathekisi kakhulu.
Umhlangano omkhulu eliwulandileyo lapha eWashington DC sibona ubuthanisa singathi intshantshu kumbe abatsha abaphumelele endaweni ezijiyeneyo abafika 700 e-Afrika yonke kuyini okukhangeleleyo kulo mhlangano?
Khangelele ukuhlangana lawo bonke abantu abanye abavela kwamanye amazwe lokukhonektha lawo wakuqhakathekile kakhulu ukuthi langoba sizabe siconnecta labantu abalapha eAmerica but kuqhakathekile kakhulu ukuthi siconnecte labanye abatsha abavela kwamanye amazwe abarana amabhizinisi amaningi so engukhangeleleyo kakhulu ukuthi ngikhulume labo ngibone indlela esingasebenzisana ngazo sesibuyeli lendlu
ongawatshiyela abalaleli ikakhulu sikhangela uhlelo lweli olwe Mandela Washington Fellowship ngoSeptember abanye bazakuba laba sebefuna ukuthi baqalise ukubhalisa ukuthi labo bangene kulolu hlelo ikwini ongabatshiyela khona
program leyi program eqakathekileyo kakhulu and i-program engatshintsha impilo yomuntu so ngingakhuthaza wonke umuntu ofuna uku-apply ukuthi ayi-aplayele yona ngoba iqakathekile kakhulu and izinto eziningi esizifundileyo ngokuthi sirun ama-businesses ethu ngcono lokukhonnekta labanye nje abavela kwamanye amazwe across the continent.
Umnumzana Njabulo Michael Sandawana ngusomabhizimusi oleZimbabwe oseMelika phansi kohlelo lweyali Mandela Washington Fellowship ube secingweni leStudio 7 ekhonapha eWashington DC. Ingcwethi kwezempila kahle zithi igcikwane le-human papilloma virus litholakala ebantwini abalemvukuzane yomlomo wesibeletho kanye lezinye imvukuzane ezihlasela izitho zensitha ezabesifazane kanye labesilisa. Njalo zixwayisa ngokuthi umkhuhlane lo welatshwa njani. Obathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abalemvukuzane yomlomo wesibeletho bande ukutholakala belegcikwane le-human papilloma virus okwabangela ukuthi kudingwe imithi yokwenqabela leli gcikwane. Abezempilakahle bathi liyengezelela amathuba okuhlaselwa ligcikwane elibangela umkhuhlane we-HIV kulabo abalamasotsha omzimba angaselamandla. Udokotela Derek Matsika wakoBulawayo uchasisa ngegcikwane le-human papilloma virus.
Human papilloma virus aligcwane leli lithelelwana phakathi kwabantu. Esikhathini eziningi lithelelana ngamacansini. Abantu abaningi baphila nalo kodwa bengakwazi ukuthi balalo. Uhlupho egcikwane leli ukuthi nxa ungayithola yona human papilloma virus, abantu abangomama iya nokuthi khona yili gcikwane leli cima umuntu esiba ne-cancer lesiyazi sithi i-cervical cancer. And sathola ukuthi amadodi amaningi lawa ne-cancer of the penis noma bebalutshwana ngasomkhuhlane ovamileyo.
Udokotela Matsika uchasisa kabanzi ngemithi yokuvikela umkhuhlane we-human papilloma virus.
Now i-vaccine le iqakathekile ukuthi sizwe sithi iphiwa nini. Iphiwa emuntwini ongazalihlanela umntongo baba and emuntwini ongazalihlanelani le-HPV virus. Yikho sithole ukuthi akhona ama-vaccine akaspreada e-introduce isikolo particularly abantwana abangamankazana abangama-teenagers preferably o-12 labo-13 years. Odokotela babezama ukuthi at least benga-expose abantwana ukuthi immune system yabo ibe strong. Lapho abakhula khona bahlala lomkhuhlane lo basebekwazi unjani ukuzivikela.
Lokhu kugcizelelwe ngumongi unkosikazi Sithandazile Gumede, yena othi kuqakathekile ukuba abantwana abasakhulayo bathola imithi yokulwisana le-human papilloma virus ukuze kwehliswe ukumemetheka kwemvukuzane.
I-vaccine leyi iyavikela abantu ukuthi lawa ama-cancer esikhulume ngawo, i-cancer yesibeletho, umlomo wesibeletho, i-cancer yomphimbo, linsumpa lezi zangaphansi zingabi khona nxa uthe wayiphiwa leyo vaccine. Kuvikeleka kangcono nxa umntwana enikwe between the age of 9 to 12 years bengakangeni emacansini, ukuvikeleka kwabo kuba ngcono kakhulu.
Unkosikazi Karen Mlawuzi, umhlali wakoBulawayo, uthi kubalulekile ukuba abantu bafundiswe ngempilakahle yabo ukuze bengasaleli emuva nxa kusiba le mikhankaso yemithi ephiwayo ukuze kuvikelwe imikhuhlane etshiyeneyo.
Kuqakathekile ukuthi sihlale sifundiswa ngendaba zempilakahle ngoba i-vaccine ye-HPV asonto entsha kithi kodwa ukuthi isebenzani yikho khonapho sebe singawazi khona. Kodwa mbongani nxa singafundisa ukuthi khona hayi kule vaccine enje isebenza ngalolu hlobo iyasenza ukuthi lathi sikhuthaze abantwana ukuthi babe yingxenye yama-vaccination programs aqhutshwa esikolo.
Kunani elingaba zinkulungwane ezintathu i-3,000 labantu abatholakala belegcikwane leli nyakenye. Kulesilinganiso esingamashumi ayisikhombisa ekhulwini i-70% abathi bengabanjwa belemvukuzane le balahlekelwe yimpilo. Lokhu kwachazwa ngumphathintambo wogatsha lwezempilakahle kanye lokondliwa kwabantwana umnumzana Douglas Mumbeshora ngenyanga kaMabasa lonyaka ngesikhathi ebhoda lequla le-World Health Organization elalivakatshele elizweni. Abezempilakahle bathi kulamanyathelo okuphungula umkhuhlane lo emphakathini ngokukhuthaza amantombazana asakhulayo ukuthi ahlatshwe imithi eyenza ukuba nxa lapho esekhulile enelise ukulwisana laleli gciwane. Abantwana abangabafana abandanga ukuphiwa imithi leyi evikelayo ngoba imvukuzane edalwa yi-human papilloma virus ehlasela abesilisa ingavamanga. Ngokunjalo abesifazane lamantombazane asekhulakhulile bakhuthazwa ukuhlala besiyahlolwa kanye ngomnyaka umlomo wesibeletho ukuze kubonakale kusaselesikhathi nxa bengabe belemvukuzane yomlomo wesibeletho. Lokhu kungenziwa kungaphephisa isizwe emvukuzaneni edalwa yi-human papilloma virus. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Namhlanje okweziphathelane lokwenzakala eMelika sihlaziya amathuba kamnumzana Donald Trump webandla lama-Republicans lakankosikazi Kamala Harris awama-Democrats awokunqoba kukhetho lokudinga umongameli ngenyanga kaLwezi selokhe umongameli Joe Biden watshiya lomncintiswano ededela umsekeli wakhe. Unkosikazi Harris nguye okhokhelayo kumpumela eboniswa lucwaningo oluphenya ukuthi ngubani ozakhethwa ukuthi ancintise kusikhundla sikamongameli emhlanganweni weconvention yama-Democrats. Mnumzana Trump sowakhethwa ngama-Republicans. Sixoxa lo mnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungule zombusazwe okhuluma ezimele.
UKamala uze nokusha akade kungekho osokuye kwafaka umfutho kuma-Democrats ukuthi asukume abe nomdlandla ngoba ayabona ukuthi amathuba ase aqala futhi ukukhula ukusukela nje ukungena kukaKamala Harris. Kodwa nje kukhona okumbalwa esingathi sidlulekikho okuthinta uKamala. Ukuza kwakhe uze isikhathi sesinciphe kakhulu ngoba phela kusaphinda kufuneke ukuthi kube nesiqiniseko sangaphakathi eqenjini. Ukuncipha kwesikhathi sekumenza ukuthi kumele agijime ngesivinini esikhulu esimangalisayo ukuthi athinte zonke izinhlaka zabantu base-America ukuze bamamukele. Ngokokuqala lokho kwesibili ngokobuzwe base-America uthathwa njengomuntu okuthiwa ngoyebala, umuntu omnyama phela. Izwe leliyana lidumile ngobandlululo phakathi kwabamhlophe nabebala. Kodwa ke siyazika ukuthi u-Obama useke walibusa leliyani lizwe engumuntu webale njalo. Kodwa futhi okunye okungumqansa esike sakubona futhi ngaphambili akuyena umuntu wokuqala owesimame ukugaqela lesikhundla. Uke wabakhona nje eminyakeni esanda kudlula unkosikazi ka-Bill Clinton oke wazama naye ukugaqela ubumongameli base-America. Kuye kwaba nzima kakhulu okwakheke kuyibulili. Akukho okunye kade engenakho, konke kade enakho njengomuntu owayeke waba u-first lady. Kodwa ke kwaba ngumqansa ukuthi anqobe wayencintisa naye uDonald Trump lona wagcina enganqobanga ikwaba yikho ukungena kukaDonald Trump. So ngokunye ke lokhu ukuthi ekuphileni kwamazwe nje wonkana amaningi abantu besimame asababuka ngelinyiso noma bengabe benakho konke okubalungele ukuthi bengangena ekhundleni elifana nobumongameli. Kodwa nje kuba nalokho ukuthi ngoba engumuntu wesimame imqanso yonke lena okumele uKamala adlulekiyo esikhathini esifishane anaso kusiyafika uNovemba. Uma sithi sithando ukunanzelela singasho sithi zindala zombili.
Sesikhangela umnumzana Donald Trump ke amathuba akhe aminjani.
UDonald Trump kulokhu aza nakho manje akamsulwa. Okokuqala nje naye sebukeka njengekhehla. Kade ethi uloyana likhehla, kodwa ke manje sekuyena ke osebukwa ngekhehla nalo esilingabe selidlulelwe isikhathi. Okwesibili uke waba ngumuntu owetheswa amacala aye amlahla anokubeza ukuhlukumeza abantu besimame. Emphakathini esiphila kuyona ke niyawakhona eAmerica ngamacala lawo angathikameza kakhulu isikhundla sakhe sobumongameli. So ukusho ukuthi ke naye uDonald Trump kunengi anakho okucindezelayo. Yikho ke sithi uma sisiya laphana phambili okwamanje singasho sithi zindala zombili. Kuzabonakala ke uma kulokhe kusondela amalanga ukuthi ngubani okungacaca kahle kakhulu ukuthi uzodla umhlanganiso. Okwakhathesi akukacaci, yilokho nje esingakuchaza.
Lo ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungileyo zombusazwe obekhuluma ezimele, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga owe-Studio 7. Sengilichia ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele elisithumele yona nge-WhatsApp.
Ngingembuzi Studio 7 kulawa abantu abathi umnanko wakho kumele ibuse until 2030, ukuthi kahle kahle ngabantu abaphila emakhanda o ngabantu abagulayo emakhanda, ngoba angiboni phezu kwesimo esikiso ukuthi umuntu ethi usafuna ukuthi umnanko wakhe ibuse mo ukuthi uyabecabangani. Uyabe secabanga ngefeature abantu abakhe, uyabe cabanga ngabantu nje abangalandaba lempilo zabantu.
Yes, sanibonani, sanibonani ku Studio 7. Ngajabula i-audio yama engafunda okhuluma ngo-Jaymon. Simzwile lwana ubaba obekhuluma obethi ungwe-youth lo omela iBulawayo obethi iZANU-PF yayenza mpela iyenza iHarare yena kodwa uhlala koBulawayo. Wayengakhulumeli la koBulawayo. Inkinga ya laba bantu beZANU-PF kabakaze babakhawunti abantu abasebenzayo Zimbabwe ukuthi balutshwandana abantu abahluphekayo labantu asebengaphandle bedinga okokuziphilisa. Into abayenzayo thina sikabona intshintsho, sibona nje lokhu kuhlupheka. Siyacela nje ukuthi beke bebe nenhloni.
Ngiyabingelela emsakazweni uStudio 7, ngivulisa linabasakazi nani bala ndele bonke beStudio 7 indawo yonke. Ngilana mina igama uThulani Ndlovu, ngisenkaya kondona usikhubukhubo. Ngithanda ukwazisa lubaba abamdinga uMunashe Muthutsa lo sezenzathu izikhulumeli seMathebeleland. Hayi wena baba, into oyikhulumayo kawuyazi, kawuyazi total ukuthi nakufaka nje kuCentral Committee yezani leyo bakufaka nje. Kodwa mina ngibona nje umuntu lwana ongenamqondo ongenangqondo. Into yakuqala kumele ube yazi yokuthi umhlangano lo phela so wenu nabantu keZANU-PF into yakuqala isiqoqo lokumele ube sazi. Okwesibili, ayisikho ukuthi Emerson Mnangagwa masethethe lapho uba ngu-chairman weSADC sekusezulwini. Cha, akunjalo. Hloniphana amalungelo abantu, liyeke ukuthumela amaphoyisa ukuthi ehambe shana nabantu bengenamacala. Ngiyabonga.
Studio 7, angibingelele basakazi bami, linjani? Athina siphilile. Sicela lisibuzele Studio 7 kwi-government yeZimbabwe ukuthi lento abayenzayo yokukhweza ama-passport up to 5000 rand bayibona inormal. Le government yangena i-parliament isiyosebenzela abantu noma ibazenzela imali yabo? Bakubona kunomali, sicela lisibuzele bona ukuthi basiphendule ukuthi babona i-price ona leyo inormal nje for umuntu, for a citizen ukuthi apply passport ne 5000 rand. Abanazo inhloni zokuthi even kuleli lizwe abaletha kuyo ukuthi kuzo apply passport ye 5000 rand, i-passport yakhona kulelo lizwe iyi 600 rand.
Lawo bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kwinombolo ezithi +12024650318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo le-Live Talk lapho esihlaziya khona amalungiselelo omhlangano we-SADC Summit. Singakehlukani sikhangele ebezikhokhela. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usekhuthaze amazwe akumanyano we-SADC ukuba ame ukuthenga impahla esilungiswe kwamanye amazwe kudala. Silugqiba-ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo uDabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.